very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, November 23rd, 2016. And this is Live Talk Diaspora Forum. I'm Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are going to be talking about the importance of the Thanksgiving holiday observed tomorrow here in the United States. The holiday is observed every last Thursday of November here in the United States, Jonga.
Thank you, Chris. I wanted to give you thanks on Thanksgiving.
Thank you.
Thanksgiving originated as a harvest festival and has been celebrated here in the United States since 1789 after a proclamation by George Washington. And since 1863, it has been celebrated as a federal holiday when, during the American Civil War, President Abraham Lincoln proclaimed a national day of thanksgiving and praise.
And to join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 12080 and 15775 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Tinopemberere Thanksgiving nerufaro rufaro rwashe kutenda kuti tasvitswa mu Thanksgiving holiday tichigadzirira Advent tichizopinda mu Christmas. Saka tinopemberera sekuva pamwe chetewo nemhuri nehama neshamwari tichikurukura nekudya pamwe chete nekupe matendo ezvinhu zvo Mwari anotiitira nezvaakatiitira mugore rineri. Kune vanhu vakawandawo vaidawo kusvikawo musizeni ino asi havana kukwanisa kusvika ba.
Thanks once again for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk Diaspora Forum. And this evening we are talking about Thanksgiving that will be observed here in the United States tomorrow and has already been observed in some parts of the world like Canada. And it has also been celebrated in, of course, various other parts of the world, Jonga.
Yes, although Zimbabwe and much of Africa does not observe this day, many countries the world over, including Zimbabwe, have similar festivities, although not observed as religiously as Thanksgiving is done here. For example, the Ndebele have Inkwala. Is that the right?
Yes, Jonga, you're almost there. Inkwala.
Inkwala. Or the celebrations of the first harvest, or Bira Rekutenda in Shona culture.
And so tonight we want to hear your views on this issue. If you wish to join the show right now, you can call us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back, Jonga.
Tinotenda Chris Wongu nasi tiri kukurukura nezvezuva rekutenda kana zuva rematendo reThanksgiving riri kucherechedzwa muno muAmerica mangwana. Canada yakatocherechedza kare zuva iri tinonzwa kuti rinocherechedzwawo nedzimwe nyikawo dzakaita seGrenada neLiberia vane mazuva akasiyana pavanenge vachingoitawo zvimwe chete zvekupa matendo chikuru chinenge chitariswa kutenda upenyu pamwe nekutenda kukohwa kunenge kwaitwa kana goho rinenge rawanikwa ndo matangira akaita nyaya iyoyi sezvatambotaura kuti yaane makore yatotsika yavo yekucherechedza zuva irori China, che shondo re China muna November kana muna mbudzi ndopo vanenge vachicherechedza zuva iri kushikara zonzaiwa ngaritwe zuva rezororo national holiday kunenge kusinga danwa anonzwa kunocherechedzwa zuva iri nekudyiwa kwakakomba panourayiwa makarukuni mateki ndo anenge achiurayiwa vaye vanotowaiwa tsika dzeduo hatikwanisi kunge tichitenda netoki tinotenda nehuku kuZimbabwe Chris ukashanya ndikasakurayira huku unoti handina kubatwa zvakanaka asi ndikauraya huku unozautaiwa tatambira muhenzi saka ndo zvimwe zvinechitwa mangwana vasingafariro teki vanenge vachidya huku asi chikuru ndechekucherechedza nekupemberera zuva reThanksgiving.
Ye jonga wekhaya uyabanjelwa iqhude ijongwe.
Jongwe.
Hayi lapho yabo uphathwe kahle sibe. Ye balaleli lamhlanje ke sikhuluma ngodaba lweThanksgiving ilanga eliphose lihambelane lencwala eyayithakazelelwa kudala. Lakathe sibakhona nje abalutshwana abayithakazelelayo kodwa ayisananzwa njengakudala, kuyafanana nje ngoba kuyaba kubongwa, kugidwa, kudliwa. Ngapha kwele Melika kudliwa kakhulu ingalukuni, iturkey ngesilungu, iyo edliwa kakhulu ngabaningi nxa bekhangela leli langa. Yikho ke lamhlanje sizaba sixoxa ngaleli langa, sibonisana ukuthi kathi lona laze laqakathekiswa kangaka jonga ukwedlula ikhisimusi.
Ndizvozvo, vazhinji havatombocherechedza kuti kune khisimusi, asi Thanksgiving izwa hombe rinocherechedzwa nemunhu wese muno muAmerica. Nedzimwe nyikawo dzinocherechedza zuva iroro tinonzwa kuti anenge ari mabiko. Ndainzwa nezuro panhau Chris zvichinzi migwagwa haisi kufambika, dzimotokari dzawandisa, vanhu vari kushanya kuenda kunodya mafishongo ezuva irori rematendo kana reThanksgiving. Ndo mabirawo avo avanoitawo nokuti tinonzwa kuti itsika yakatanga kuitwa kare yekuti vaiti regai titende goho nekutenda upenyu nekutendawo kutarisira kuti gore rinozotevera rinenge rakanaka vaine zvose zveupenyu hunoenda mberi pasina zvirwere nezvimwe zvakadaro. Saka inguva inocherechedzwa zvakanyanya muno muAmerica zvokupfuura Kisimusi, asi kumusha handifunga kuti pane zuva rinopfuura Kisimusi.
Kaya jonga kula nto enjalo. Ikisimusi eqeda amadola.
Amadola.
Yeah, jonga, you know, there's also something to realize about Thanksgiving. You know, every time it's around the corner, some people like myself, you know, I always look forward to the Black Friday.
Okay.
Yeah.
To go and buy bargains.
Bargains. And but of course, now they've added Monday, you know, Cyber Monday.
Yeah, Cyber Monday.
So
you can buy online.
Mm-hmm.
But you have to spend the night for the Black Friday.
Yeah.
Spend the night in queues.
Mm-hmm.
Christian Zauti Parunare Tana, Father William Guri, ve Roman Catholic Church vari muno muAmerica mudunhu reMaryland kuAnapolis inove zvakare capital city ye Maryland Annapolis. Father Guri, tinogamuchirai pachirongwa chedu Live Talk Diaspora Forum.
Pazvai vateereri.
Vateereri
Studio 7.
Tafara zvikuru takwanisa kunge tichibatana nemi pazuva rino rematendo, tobva tazva kutaiwa kutenda kwedu, takomborerwa Thanksgiving yedu. Is a blessed Thanksgiving. Izvi zvamungataurawo sechizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica pamusoro pezuva iro reThanksgiving, Father Guri.
Ndingangodi hangu kuti ndinocherechedza chaizvo kukosheswa kwarinoitwa nevanhu vemuno muAmerica. Hakusi kudaidzwa anonzwa, hakusi dyiwa rinopisa. Munhu wese ari kumhanya-mhanya kuti anga ari paanofarwa kunga ari panguva ino yeThanksgiving. Vanorikwesta chaizvo zuva ravo iri. Sezvananzomumutaura achitaura kuti kudarika zvatinoita isusu Christmas. Ndokunga ndirozuva guru chaizvo kumhuri dzakawanda. Ndinoziva mhuri dzakati kuti dzinosangana bedzi pamusi weThanksgiving. Ende vanotoona kuti vaita zvavangakwanisa kuita kubva kumuganhu yepasi kuti vasviki vange vari pamwe chete pazuva reThanksgiving. Ndomaonero angu.
Uko vana veZimbabwe vapindawo zvakadii mutsika iyoyo yekucherechedza zuva irori vamunoona vari muno?
Vana veZimbabwe ndofunga vanotongopedzisira vakutongotambawo iri kurira iyoyo. Nguva yandagara muno umu ndakaendawo panoungana maZimbabwens, vanounganawo vachibikawo, vanoedza kudyawo zvakafanana nezvinodyiwa kuna kuAmerica iyo, magarikunaya vachipamidzirawo nesadza nezvidyiwa zvokuZimbabwe. Ndinoona hangu maZimbabwens mazhinji anobva angopindawo munyaya imwe chete iyoyo, vototorawo mukana wokutendawo mukati muupenyu hwavo, kunyange zvavanotenda zvingadai zviri zvakasiyana nezvinotendwa nemaamericans kubvira pasi chigare chavo. Asi ndofunga iyo tsika yekungotenda maZimbabwens itsika yavakagamuchirawo munyika yavari kurarama vari muno.
Chris, hanzi na Father Guri vakutsinira panyaya yekuti Christmas.
Yeah. So Father Guri, when you compare when you look at Thanksgiving, how much religious or Christian values does it have?
I think Thanksgiving had its origins in Christianity. The American pilgrims who came here the first time, who started celebrating Thanksgiving in New England, were very religious people. So religion was very much part of it. But as the years have gone by, and as America diversified and secularized or progressively separated religion from public life, it has taken a different tone. There is still a very significant religious touch to it, but it's more a social, in some places, even a secular experience for most people.
Mm-hmm. But we have seen a lot of people who, on this particular day, they go out and do community work, like, you know, feeding the hungry and other, you know, things like that. So would you say it's something that the religious should pursue, especially back home?
I think, you know, like, I wouldn't want to be copycat. I was talking on Facebook this morning with Petina Gapa, and we were just laughing at how when South Africa goes, Simunye, Zimbabwe goes, Sisonge. When South Africa goes proudly South African, Zimbabwe starts going proudly Zimbabwean. We need to be original. We need to look at our own traditions, at our own practices, and see how do we give thanks. I think we've got a rich treasure of giving thanks in Zimbabwe using our various practices, so that we don't need just to take the American experience and make it suddenly ours, or feel under pressure that since the Americans are having a Thanksgiving Day, we also need to have a Thanksgiving Day. Walter Mozambi did something last year or 2 years ago where he wanted to impose upon Zimbabweans the carnival, which happens in Rio de Janeiro, which has got its own historical context and origins. And I think that way of approaching these celebrations is very superficial. Mm-hmm. I think I appreciate what Americans do and how they do it. And like tonight, tomorrow, I'm actually wanting to go with an American family because mm-hmm. I want to experience how they do it themselves, just to appreciate them because I'm visiting here. But I think just to feel under pressure that we ought to have something like that just because they're having it is missing the point.
Mm. But Father Guri, it's not about being a copycat as such, but you know, when you look at the good part, like the example that I gave you of, you know, let's say in Zimbabwe, sometime we say, this is the day we have set aside to go and feed those who are hungry and also maybe, you know, contribute towards some, you know, causes. That's, I mean, just those aspects of the celebration, not because, like we said earlier on, we have our own kinds of celebrations, which are almost similar to Thanksgiving, although traditionally, I mean, they were well observed in the years gone by. So what I was simply saying is maybe if we take just those aspects.
No, I agree with you there. I think the whole dimension of social service, solidarity with the poor, and also thinking that not everybody is able to celebrate Thanksgiving, it's done beautifully. At my clinical center, we identified vulnerable people, and we prepared food parcels for them so that at least they have something for Thanksgiving. Now, that way of thinking, I would like to see it happening in Zimbabwe, let's say, around independence, around Africa Day, around our Heroes Day, around Unity Day, to give people that dimension of reaching out, giving back something to the community, rather than just making the celebration self-centered, just me and my family and our little fun here, to encourage people to put a social dimension, a reaching out dimension to it. So I would emulate how various American institutions here on Thanksgiving would have that reach out to poor people. And if I wanted to copy anything from them, it would be to say, when we Zimbabweans do our celebrations, how are we reaching out to the vulnerable? Mm-hmm. When we celebrate our big Christmas, how are we making sure that others who are less fortunate as us are also having some celebration?
Thank you so much, Father Guri. Please do stay on the line. Chris Tane Mwemu Nyarkani Panotina Vatandeko Zinti Mkandla.
Baba Mkandla. Baba Mkandla.
Yeah, hello.
Yeah, linjani ba?
Ngiyaphila.
Ye, sithe sixoxisane lapha usiphe imbono yakho ngodaba lwe Thanksgiving la.
Yami ngikhuluma ke Shona.
Oh, munotaura jonga.
Eh. Awura eh.
De ndiani vatutaura navo?
Ye big jonga mwese ndiwa nduru tina shenduru.
Oh, tatanzwa sekunge tinava tandeko zindi mukandla. Aiwa zvina hazvo kuipa vandoro. Ipindai muchirongwa.
Halo?
Eh, taura henyu tipei maonero enyu.
Ah, ndinoona panenge pakaoma pano.
Mm.
Ah, pakaipa shu.
Chii chaipa? Nare yavo inenge yadona. Ndoifunga kuti zvakare chimbozama kuti tinzouti vamukandla vapo here parunare Chris.
Va Mr. Mukandla? No, Jonga, I think...
Saka nare dzavo dzose na vandoro. Vandoro inenge yabva yadona zvakare nare ya vandoro. Vandoro? Pachisina. Zvisina here gaiti dzokere kuna Father Guri. Father Guri, kare ikako... Kanga kachitaurwa na Chris Gande kare hanzi hatine nzira dzeduwo dzekucherechedza kana kupembera. Ndinoimba hangu kuti munogona kubatsirawo neruzivo rwenyu kuti iko kare kacho tainyanyopembererawo sei zvirongwa zvokutendai zvakafanana neThanksgiving yakuitwawo muno nokuti pavakaitangawo vaitendawo nyaya dzekukohwa gohwa kanaka harvest yavo.
Makare kare varungu nechikristu zvisati zvauya vakuru vedu vaive nainzi matatenda. Kana pachimanyika tinoti mandatsutsa. Pavanenge vapedza kukohwa zvinhu zvese mumunda ndopaizotanga kubikwa madoro jena guru vanhu vachiimba vachifara nokuti basa rinenge rapera chekudya chinenge chiripo asi chavaitanga kuita chaiva kutenda. Zvekudya zvitsva kana pachindevere the first fruit ceremony yenge iri very prominent yekuti hamukwanisi kudya zvirimwa zvitsva zvinobva mumunda musati mazvipira kuvadzimu. Kazhinji zvaipurwa kana kuna Ishe anenge achimirira vadzimu mochizotiwo vanhu mese mochitanga henyu kuita sei kuchidya musati mazvipira kuvadzimu munenge muchiita kunge muri kuba. Saka muchiona mwedzi waFebruary unonzi kukadzi ndo pane mwedzi unonzi kukadzi
ndiye February tinotinandira kukadzi kurume
kukadzi nokuti vakadzi vanenge vachiita zvokusverera kuenda kumunda kunotora chibage nemapudzi zvinenge zvatanga kuibva vasizvibika chiverevere kuti zvisazvika nokuti hasati zvapirwa zvatendwa kuvakuru kana kuruma hazvosvika manje varume vanenge zvinenge zvatendwa zvaparurwa varume vaakuchipindawo zvavo pavanodira maminda vachitora chibage vachigocha vachidaro saka tsika yekutenda pachivanhu chedu yakagara iripo tine tsumo dzakaita sana kusatenda huroi dzinotsigira zvakare kuti vanhu ava vakanga vari vanhu vanoda kutenda chaizvo vanga vachitenda chizobva ipapo kuya kwakaita chikristu tapinda mune zvemachechi machechi mazhinji ane maThanksgiving ceremonies avanoita kuroma kwedu kwandonyanyozvawo kwandingataura ndakasimba ndekokuti kune inonzi tsiga mwedzi kumamishoni kumaruzevha kupera kwemwedzi wegrega vanhu vanouya vachitenda mwari nayo matatenda akapinda zvakare arimo muchechi saka tanga tine nguva dzakawanda dzatanga tichitenda asi nekuchinja kwaita upenyu manje kuti pamwe hatichakwanisi kunge tichiungana tichiita mabira hatichakohwi zvinobva kumunda ndopatakusaga nzira itswa kuti ndinotenda sei namba nhatu dzabuda muchekibhuku mangu kana ndawanawo mari yakadaro ndinotenda sei ndakatenga motikari inini semupriste ndinogara ndiri pabasa chaizvo nevanhu vanouya munhu akatenga motikari yake kazhinji anda kuti itange yakomborerwa atanga atenda mwari. Kana munhu akapinda mba nyowani anoda kuya kunotenda munhu akawana basa nyowani kuzvarwa kwemwana saka mukatarisa upenyu hwedu hwese hwanga hwakazara nekutenda chaapo ndechekuti zvimwe zvacho taakuzviregera nekuti pamwe taakugara kure nekwatakatangira asi ndofunga kuti Thanksgiving yemaamericans inofanira kutichenjedza kuti isu taitenda sei ndedzipi tsika dzedu dzekutenda dzatinogona kuti tirambe tichienderera mberi nadzo panguva yataari inei.
Tinoonawo zvakare nyaya yekuti vanoregererawo iwo magarukuna hanzi pardoning of the turkey. Zvakakosha zvakadii izvozvo kuti zvinge zvichiitwawo pazuva irori tichiona kuti vamwe vanenge vachitotarisira kuti turkey iroro ndo richange richidyiwa pamabiko.
endofunga ndo mamaitiro kuti anongoita zvematambidzano munoziva pane zvimwe zvinhu zvekuti kana taakuzviita nhasi unoyi tinoshinyatsoshaya kuti shuma yazvo iri papi asi takazoona zvichiitwa nevakuru vedu
taura henyu
chaizvo ndechipi itsika yemagamuchidzanwa ndo zvinopa kuti zvinakidze zvive nechiremerera ina handinyanyoni paine chakaipa nayo ndofunga kana mapinda mazviri rinofarwa kuti garikuni riregererwe nokuti ndokuti inyatsova thanksgiving maitirwo ayo chaiyo
Tinotenda zvikuru Father Guri. Chris Father wari kutsanangura chaizvo chaizvo. Ndabva ndayeuka tichikura paitorwa rukweza potorwa panongotorwa yavanoti finga yerukweza iye kana kuti kanenge kakangoreba kanongodimurwa mumunda kodimurwa kamwe kemhunga kodimurwa kechibage kemapudzi nezvimwe zvakadaro zvongobikwa pamwe chete kana paita svikiro rinenge rauya mudzimu unenge uripo ndo unotanga kudya mudzimu wakomborera vanhu vochipinda muminda vachidya dzimwe nguva zvikanonoka kuitwa izvozvo pamunozopinda mumunda chibage chaakutoma makurwadziwa neshaya nacho.
Interesting, Jonga. We have another guest, Jonah Masia, on the line. Mr. Masia, welcome to the show.
Thank you. How are you there?
Fine. We hope you are going to have a very wonderful Thanksgiving tomorrow.
You know, I can't wait. We are ready here. We have all what we need. I think it's going to be wonderful.
Thank you. Now, can you give us your own perspective about Thanksgiving, since this is a very, very big holiday here in the United States?
Yes, Thanksgiving, I know, you know, it's an American tradition that from getting the knowledge from the Americans, they say it's an event that occurred because of the interaction between the Americans and the Native Indians as a gesture of love that you know, the Indians actually had to feed the Americans who were starving back then when they didn't know how to grow crops and how to survive in the new lands that they came to. But I think as the tradition went on and as the years went on, it just translated into an act of love, an act of getting together as families and thanking the especially for those that are Christians, they do it to thank God for all the good things throughout the year. And families just get together to be thankful and, you know, to appreciate one another. So that's actually what we are planning on doing as a family too and friends in our neighborhood, just to get together and have a meal and be thankful of the good things that going on in the United States and within our families.
Mm-hmm. And you seem to have, you know, researched, you know this subject quite well. May I ask you just one question, which I've seen different answers to this question, the significance of the turkey on this particular day?
Right. Mm-hmm. So the turkey, I think it was chosen as the bird that, you know, signifies this event. And I think, you know, back then, that was the bird that was used for the gesture of love to between those two tribes, you know, the Indians and the Americans. Just so it continued as the same tradition. So I think that's why it's still being used as now, but as you can tell, it's more commercial now. You know, they are being bred in thousands as a commercial venture. You know, people making money and selling them.
Asi ipapo Chris ndofunga ndoona kupindura wo manje.
Eh.
Andina ku researcher. Asi ndichingofungidzira nekukura kune kwakaita Toki uchirenzanisa nehuku. Vakasarudza kuti ngatishandise iTalki rinokwana mhuri.
Eh, chonga, because you know it, if it's a gesture of love. I saw it somewhere.
Mm.
But I was saying to myself, if it's a gesture of love, how come on Valentine's Day we don't see it being eaten as much?
Eh, amene kuti fata guri vanoona sei nyai ndafunga kuti nokuti huku inopedzisira yango ya baba chete asi Toki garukuni nokuti rakakura mhuri inokwanisa kupfachurirana ya baba ichisara zvakare. Fata guri
kukura kwe Toki kunobatsira because pandinoona hapana anoshota panenge pachida nyama yakawanda saka ndofunga izvozviri that's the practical side.
Mm.
And it's very practical to have a turkey. Huku mune mauto dakada kuti mbiri kana nhatu kana muri mhuri yakakura. Munaziva kuti vakuru vekaronga nemhuri dzakakura vasiyana neve mazuva anaya. Vanga ine vana vakawanda saka pamwe teki racho regona kutadza kukwana. Saka and I think and then sezvanambotaura kuti maitiro, mamwe maitiro anonetsa kuatsanangura kunyatsa apa ma concrete reasons. Asi akangonaka. Kana chiri chinhu chisingakwadzi munhu chinongopamidzira mufaro ina handiona hangu kuita basa nacho zvakanyanya sereki something nice to do the releasing the turkey and celebrating around the turkey.
And ndofunga nguva iyoyo zvakare matoki aya aigarawo musango zvokuti paitoitawo nyanzvi dzaigona kuavhima kuti ringe richidyiwa ndodaira kudaro.
Exactly. Exactly.
Saka
zvangofanana nesipachuan kuti mhuka dzakasiyana siyana tinodzishandisa zvirango zvakasiyana siyana sokuti mbudzi dzinoshanda chaizvo panororwa vanhu handisani ndambonzwa panoshanda nguruve panororwa asi ukada kunyatsobvunza kuti zvinoitirwei takangozvipuhwa zvakadaro haugori kuti ndauyawo nenguruve dzangu kunoroora
zvakaoma. Aiwa, tinoimba kuti kuseka kwatiri kuita tichitandadzana tiri kutopananawo matendo iwayo achange achitandadzwawo achitandadza vakawanda mangwana. Ramba yanyimuri parunhare Father Guri navamasiya. Tina mukomata Fadzwa Chiraya vari kusouth Africa. Makadi
tiripo makadiwo koko.
Aiwa, tiri wapenyu. Isisu tiri kugadzirira mafaro emachikichori kubva nhasi manheru kudano anonzwa kusvika mangwana patiita Thanksgiving.
Aiwa, zvinokudzwa zvakanaka chaizvo. Zvinoimba zvangazvitaurwa kunzi kurayiriri Toki ndo chairo chairo.
Rinokwana wakawanda ndizvozvo. Tipeiwo maonero enyu kana zvamungada kutaura pamusoro pazvo nezvamuri kuita waimuri kusouth Africa nekuti tinoona kuti vari muno muamerica vari kucherechedza Thanksgiving nokuti vari muno muamerica. Imiwo kusouth Africa kune mamwewo mazuva nezvimwe zvinotendwawo kana kuteerwa ikoko zvamunotopedzisira mapindowo mazviri nokuti muri munyika iyoyo.
Ya zvinhu zvakanakawo zvokuti kana muri munyika dzevanhu kune zvimwe zvinokunakidza iwo zvokuti unoangona kuti hazvine zvinhu zvakadi zvakanaka zvokuti tinokurudzirawo magariro amune makaitawo nevanhu iwayo saka hazvina kuipa zvamuri kuita tinozvikudza izvozvo semunomo tinewo munguva yavanoitawo kaucha yavo yechizuruzuru tinotombopfekawo zvavanopfekawo nekunakidzwa kwatinechidi tichiwa nazvo nekuona kunaka kwazvakaita
zviita
kuti tigarisane navo zvakanaka.
Ivo kwenyuwo vanenge vachiitawo zvimwe chete vari ikoko vanenge vainowo zvimwe zvavanota nhasi munomo tiri kucherechedza Zimbabwe Independence mikova yakavharwa vanhu vese handei kunhandare muchiendawo navo vachiona ndokudyidzana kunoita vanhu nekugarisana.
Hongu.
Asi zvamungasiyirawo vana vezimbabwe vakateererai nhasi pamusoro penyaya dzetsika nekuti tanzwa kuti iyo Thanksgiving itsika yakabva kare ndofunga kuma 17 something handiti Chris ichiri kungoenda iri tsika yematambidzanwa asi kumusha kwedu uku tsika dzakawanda dzaakuenda dzichiyeredzwa patinoda kutambidzana dzimwe nguva kunobva kwanaya kana kuti muda kutambidza ari mhiri kwerwizi tsika yabva yaeredzwa nemvura.
Indingangoti zvangu kune vari kunyika yekwedu kana uinacho batsira womumwe asina seizvezvi nguva zvakaoma kana wakwanisawo kuwana uchipa mumwe wako ya zvinhu zvakanaka chaizvo izvozvo nekuti nhamo inoitawo zviri nani kune vamwe pane kuti unongoramba ungori nazvo iwe wega zvinoo ndo zvinhu zvisingakurudziri izvozvo
ndizvozvo. Aiwa tatenda zvikuru mukoma tafadzwa chirongwa ndechenyu chitatu choga choga sununguka ikoka hamani shamwari kuti munge muchipinda muchirongwa chediaspora forum. Thank you so much. Unless if you want to continue with us by explaining in English what you just said in Shona.
For now, I'm in my truck, so I want to go to the beach.
Okay. Safe journey. Okay, thank you so much. Chris, Mukoma tafadzwa Chiraya in South Africa. He said, I think it's a good thing that Zimbabweans, wherever we are, we join in whatever celebrations those nationals are in. Mm. And it's a one way of also blending with them. Mm. The same with those who are in Zimbabwe. They do the same when we celebrate our own holidays or whatever we are doing. He said in South Africa, they also sometimes put on the Zulu garb to imitate whatever they will be doing. Yeah, so it's good. And when in Rome, do as what the Romans do.
Yeah.
But don't overdo it.
So back to Mr. Masia. Mr. Masia?
Go ahead. I'm here.
Yes. So tomorrow is a very big day. Are you going to be gathering with some families which, from here?
Oh, yes. What we have done is we invited friends, families that are in the neighborhood where we live. So they'll be coming to our house, and we have a turkey ready that my wife is preparing, and we'll have a meal. They're going to bring some stuff, and they will teach us some more about this tradition, what it means, what to say on the table. From the past gathering with friends, we know that they always started with everybody around the table saying what they're thankful about, So that's what we're expecting to have tomorrow, and just have a good time all day.
I am not sure whether Miss Masia is close by. I would have wanted to ask her how she's preparing the turkey, because I understand it's something that's
not easy to cook. Yeah. I was going to ask the same question. It's not like chicken.
Unfortunately, she is not here right now. But
you can chip in there. You can chip in there.
I can do some of the stuff that you do.
Yes, tinozwa kuti inotoda nyanzvi kugadzira iro toki ndachinzwa bro wangu Blessing Zulu achita pane muhanga achichema kuti ndingadai ndakarara ndagadzira toki rangu nezuro zvino ndakakanganwa kuriburitsa. Mumwe ari kutochema hanzi rinoda nguva kunge richigadzirwa. Ameno kuti Father Guri vari kuitawo sei kwavari kuti kuAnapoli uku muri kuri gadzirawo sei.
Indangoita zvamakandifundisa zviya sekuru zvokuti hanzi takura muromo chikafu chiri kumberi.
izvo zvaunetseke nekuti hapana anokuti haona kugadzirira.
Handina gadzirira, ndiri kuita asingondaka. Ndiri kuenda kune vakandikoka ndenge ndichingonoona zvangu nekudya ndiri ikoko.
Zvino ini ndangoita hangu kuti ndachenjedza vanhu asi kune vachapfuurawo nekumba kwangu vachaita munyama nekuti toke hakuna. Mai kandemiri nemhuri yavo kusanganisirawo neni. Hatina kunge taitawo hunyanzvi hwekugadzira toki uhu, saka tichatongosuza, kunonzi kusuza pachivanhu, tichasuza nehuku.
Aiwa, hamuzoshayi chekubata sevanhu vakuru, munoona zvokuita.
Ndizvozvo tinomira mira. Gande.
Yes, Mr. Masia. Mr. Masia?
Yes.
Yes. The significance of this holiday, we know it's all about Thanksgiving and celebration and so forth, but we have seen that there is now a growing commercial aspect of it, the Black Friday.
Yeah.
So what can you tell us about Black Friday?
So Black Friday is the shopping holiday, like the rush that comes soon after Thanksgiving, so the evening, all retailers pretty much they open and they have their prices cut in half, or some cut their prices probably close to 90%, and people rush to go and buy stuff. By then, everybody's thinking about Christmas, you know, so they're trying to get gifts for Christmas. So Thanksgiving, so Black Friday is almost like a pre-Christmas shopping event where everybody has to get something at a very, very cheap price so they can give when it comes to Christmas time. But as I understand, it didn't used to be this big. It used to be a couple of retailers, but now almost every retailer does that. The country itself generates billions of dollars from just that one shopping event. And now it has spread from just the stores to online sales. Actually, online sales extend into Monday, where they call it Cyber Monday. So it's now a big event where people just buy stuff.
So in a way, the retailers are thanking their customers.
Of course.
By inviting them to buy and pay more.
Right.
thank you so much. Stay on the line. Tine mutereri mkomatendai gowe variku DRC. Magadi mkomatendai.
Kugoma jonga ndinofara kana mchifara.
Ndatofara kupfuura zvatiri kufarira tichiita Thanksgiving. Pandangonzwa kuti makwanisa kupinda muchirongwa.
Aiwa, zvinofadza kana nemiwo ndazvifarira.
Chitipai zvamunofunga pamusoro penyaya iripo yeThanksgiving, zuva rematendo riri kucherechedzwa mangwana, uyewo zvamunocherechedzawo ikoko kuDRC.
Ini ndinozwa kufara kune avo vari kusvika panguva yekutenda kuburikidza nemararamiro atiri kuita munyika dzatinenge tiri. Seni zvangu kunyanya ndiri kunzwa kufara nekutenda kukurusa kuti all the way from South Africa January to December ndichienda kuDRC ndichidzoka, ndinofanira kutenda kwakanyanyisisa nekuti mandinopfuura namo dzimweni dzenguva ndinotomboti apa Mwari wadiya pasaka zvinhu zvinotendwa like kutenda kuri kuitwa wamwawa wari kutenda kuburikidza nezvavanenge vakaitirwa nazvo. Saka ndinonzwa kufara chaizvo.
Saka imuri kugara kusouth Africa asi muchishanda muchienda kuDRC?
Hongu Ngoma Jonga.
Saka imi ndimi unotori ne inganzi experience yakasimba imi. Mune experience yezvinoitika kuZimbabwe, South Africa, DRC nedzimwe nyika dzandisingazive dzamunopfuura nadzo. Zvii zvamungataurawo pamusoro pazvo zvavanoitawo munyika dzakasiyana-siyana?
Vazhinji kungoti hatizosvika panguva yekuona kuti vanenge vachitenda chine chii, asi ndinongorangarira zvandiwanzoita ini nemunin'ina wangu Regis Gowe ariko kuSouth Africa zvakare. Tinowanzo kuti zvedu mukupera kwegore rega rega tine kamari katinoisa pamwe chete totenga magrocaries whatever zvatinenge takwanisa, patinenge toenda kumusha apa muna December ndopatinozogoverawo tasangana nehama dzineshamwari. Vamwe tinogona kuenda tine mabhoxi esipo, mabhoxi emafuta, tochizonogovera kuti hawanawo bhodho remafuta, hawanawo 10 kg yeraisi. Zvichingoenderana tinenge tichingotora tichipa uri mucherechedzo wekuti gore rapera, Mwari watisanganisa nehama neshamwari. So ndokutenda kwatovanzwanga tichiita zvo.
Ndizvozvo kazhinji tinotenda munguva yekrisimusi. Ndo zvatinoita tatichimboseka hedu tichikurukura pano kuti kumusha tinonyanyocherechedza nguva yedu yekufara hombe ndiyo yekrisimusi. Munomu vanonyanyocherechedza zuva rawo reThanksgiving, kusiyanawo kwenzvimbo netsika. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Tendai Gowe, tichiti kana maakudzokera kuSouth Africa mufambe zvakanaka.
Nemiwo mazvita mukoma Jonga, murambe muchienderera mberi muchitipawo mukana yamunotipa iyo.
Tinotenda zvikuru. Thank you so much, Chris.
Yes, Chonga, we had a number of responses on Facebook, although most of the people didn't send any messages as such. They were just acknowledging that this is they at least they are getting the message. People like Tinashe Chirandu of Polokwane, and then we have Tafadzwa Sain Chiraya, Grace Murombezi, who wrote Diaspora. And then Christopher Mujambi from South Africa, too. Thanks for acknowledging that you are following Studio 7. And we have Chris China, or is it China?
I don't think China.
Yeah, we also would like to thank everyone else who's following us. Unfortunately, you know, the phones are not, you know, quite friendly to us. But anyway, yeah, just keep trying our phone number that you can send us. WhatsApp message is 202-465-0318. Or you can call us directly and we are going to call you back. Mm-hmm. And the number is 001-202-619-2077.
And Chris, remind them that we are also live streaming.
Of course, Facebook, we are there. We are live streaming on our platforms. There's three of them, VOA Zimbabwe, VOA Shona, and VOA Ndebele. You can catch us live. You can actually watch us.
That's true. Mm-hmm. And just a reminder, Thanksgiving is observed by United States, Canada, Grenada, Liberia, and other territories. And this is cultural. And the date in America is fourth Thursday in November. And this is a national holiday celebrated here in Canada and here in the United States. And it was originally celebrated as a day for giving thanks for the blessings of the harvest and of the preceding year. Kutenda anzi izware kutenda asi ku Zimbabwe anzi kutenda kwakitsi kuri mumwe nokuti musi Christmas totoona vanhu vari mumunda.
Mhm.
Avanenge vachipawo kutenda zviri mumwoyo asi vachipinda mumunda. Father Guri.
Hello, ndiripo.
Ndirikuseka kuti aiwa kumusha uku hongu tinogona kunge tichiti zororo rakazodirika di ndo zuva rotonzi nemabereka nhasi kunze kune kwakanaka ndogona kupinda unosakura vanaenda zvenyu munopa matendo muri kuma township uku
ichokwadi. Chimwe chinhu chakabatana nema holidays tinofarwa kuziva kuti ma holidays kazhinji anonyanyo simbisiswa nokuchengetedzwa nevanhu vanenge vaine simba rekutonga mucommunity. The dominant culture usually defines the holidays. Saka vanhu vanenge vari varombo kazhinji vanotambudzika vanenge vari on the other end. Saka kuchengetedza kwao kwema holidays kunomanikidzwa nokuti vapiwa nguva yakadini varungu vavanosenzera kuti vaende kumba. Vane mari nezvekushandisa zvakawanda sei. Saka kazhinji ukaenda kuZimbabwe iko zvino izvi vanhu vazhinji vari kutambudzika vanogona kukudzwa kuti handina chekutenda paChristmas nekuti anenge asina chekubata. Saka zviri nani kuenda zvangu kumunda pane kuti ndigare pamba ndichitambira vaenzi ndisina chekubata chekuvapa ndisina zvipo zvokupanana navo. Saka munhu anofarira kuenda kumunda. Saka kana tikatarisa maholidays akadarai tofarwa kutarira kuti the other side yekuti munhu wese akasununguka here kuti agone kupembererawo holiday yatinenge tiinayo kungadai kuri kuAmerica kana kunoko. Uye tiri kuitei isu vanazvo tiri kuitei kuti tibatsire kuti vamwe vanhu wese vakwanise kuwanawo kupemberera panguva inoiyi. Ndosaka zvatambotaura kuti kuAmerica kunoku vane tsika yakanaka yekuita social service, social reach out kuti holiday inyatsowajekerere nokuti dzimwe nguva hazvinyatsonakidzi kuti imimi muri kudya muri kushaya pekuisa chikafu asi vari padyo nemi havasi kukwanisa kunge vachidya. Mukaona mapemberwo aitwa macelebrations akadari mubhaibheri maikurudzirwa chaizvo kuti govanai paThanksgiving kuitira kuti pasave neanotadza kupemberera sabata ramambo. And there was that idea kuti let us share what we have. Saka mazuva anaya matambudziko atasangana nawo munyika ndeyekusagovana kuti tinoona mainstance akawanda ekuti chikafu chiripo chakawanda chinokwana munhu wese asi hatisigona kuchigovana zvakanaka. Saka dzimwe nguva isu kana tatarisa maholidays akadai anotipa mukana wokuzviita analyze kuona kuti are we sharing the good, the common good, maresources atiinawo. Saka inyaya inofanirwa kubuda inyaya yejustice kana takatasa nemaholidays kuti are we being just, are we being charitable, are we being equitable nevamwe vatigere navo.
Mashoko waka simba anotendwa anokurudzira kudyidzana neukama nekuve neumwe. Chris Hanzi, about 49 million people are expected to travel pa zuva iro re holiday iyoyi. And so far they're saying record numbers are being observed at airports and the trains, planes, automobiles hanza kusukufambika. Vanhu vari kufamba. Ndaona ini pandabva kumba kuseni ndichiya kubasa. Mugwagwa wangu wakasununguka zvokuti zvichireva kuti wakawanda vakafamba nezuro. You can bring in Mr. Masia.
Yeah, kunjalo jonga. Kubalaleli siyalinxusa ukuthi lisichayele ucingo siqoxe lapha lamhlanje siqoxa ngodaba lwe Thanksgiving. Silo Father Guri lo mnumzana Masia, uJona Masia lapha bonke bayavumelana lapho ukuthi hayi lilanga eliqhakathekileyo leli elimele likhangelwe njalo labo bathi hayi bayingxenye yalo. Njalo bayafisa ukuthi nga ekhaya lakho kukhona ukuphosa siyazi ukuthi kukhona okunjalo kodwa hayi umnumzana Masia uthi yena hayi uyabele muli labanye ababe bethekelele bezo xoxisana bejabula bendawonye jo
mashika pamwe chete hayi wakana nesu ndikatongobuda home studio muno ndiri kunorarirawo ku West Virginia kwa Masia uko. Tine muteereri mukoma Fungai Maboreke vari muno muAmerica ku New York. Makadi?
Tipo makasimba here.
Aiwa tinovapenyu tinofara zvikuru kuti aiwa tawanawo mumwe apinda pachirongwa ari muno muAmerica kunze kwa Father Guri navamasiya vatanga garatina pachirongwa. Tipeiwo maonero enyu pamusoro pe Thanksgiving.
Well, ndinoona kuti zvinhu zvakanaka ino gore negore kuti vanhu vachiungana nemhuri seshamwari nevamwe kupa kutenda nekuti kazhinji tinogara tinogara kukanganisa kufunga kuti zvese zviri kuitika muupenyu kugona kwedu saka dzimwe nguva kupa kutenda hedha uri kupa kutenda kune dzimwe shamwari kana kuti vamwe vanhu vakakubatsirawo kana kuti ivowo vavakabatsira nawo muchidaro muchipa kutenda kucherechedza zuva racho.
Yasi mukoma Mabureke chivanhu chedu manje achimirire kuti muzoita zvokuungana saka tichingokaruka ndasvika pamba penyu musina vanombozova kuti munyingina ari kuuya.
Ndinoona kuti dzimwe nguva kana tikada kutedza chivanhu tamuno zvinoti mepei kuti chivanhu chacho ichocho hachigoneke mamuno mamerica haungongoti gogogoi pamba pevanhu mangwana
mangwana
zvinoitika kumusha saka nekugara kwatinotaita kunoku tinotozoona kuti tikasaita mukana iwoyo nevari kuvirginia nevari kupi hatichaonana dzimwe nguva kutoti tigadzirise chi mitambo iwoyo toitawo parwitteram saka ndinoona kuti zvinoti nesei haichina hazo kuzofanana nehalloween iya yati iya kupa kutenda ndo dzimwe nguva tichibhokwa tinobva kuti tirwisise zviri kuitwa muno mitambo yacho pano tinosei asi pari pakutenda I think mwoyo wakanakawo kana uchinge watenda maonero anguwo nekuti hatisisiri kumba izvozvo ndogara ndichitozvicherechedza ndichizvifunga nehama dzandinadzo dziri kunana North Carolina kupi kupi vatatoonewo mose decade tisina kuonana nyangwe chinzi tese tiri kuamerica saka zvinhu zvekuti ndinogara ndichitofungawo kuti dai ndikakwanisa kuronga toitawo mitambo iwoyo yekungoti mhuri yedu ive pamwe chete pamwe tori pari nezita rize.
Ameno kuti makasununga here ndingokubvunza iwe nechirungu kuti what the Maboreke is doing or what Mr. Maboreke is planning to do for Thanksgiving.
Oh, okay. Normally I go over to my brother's house and we invite a few family that we have around New York and friends. And they cook. We basically follow the tradition because they are located from the holidays actually. Saka kunongobiko vanhu vodya voisa munamato ungotendawo basically that's what we do.
Thank you so much vamabureke kumusha vamabureke vanobva kupi nokuti vanhu vanenge vakutonzwa kuti ndanzwa tafadzwa parunara apo pachirongwa tovatazviva kuti kana vari vekumanikaland kwandinoziva mwana mabereke vachibva kunza ano mukomana takamunzwa ari right takamunzwa pastudio 7
ndevekumanikaland ikoko
aiwa ndazviziva ndikati aiwa avo nhasi tatsikwa taita rombo rakanaka tatsikwa ndiwasu
hunde
thank you so much vamabereke mova nezuva rethanksgiving rakanaka Thank you, Chris.
Yes, Jonga, we have Mr. Pete Zela Ngobo joining us now. Mr. Ngobo, welcome.
Thank you.
Yes, as you obviously know, we are discussing Thanksgiving. Can you give us your thoughts about this very important holiday?
I think Thanksgiving is a beautiful holiday. I love it so much, and I appreciate it. The fact that for a moment people reflect and, you know, give thanks for what they have, sometimes for what they have gone through, and sometimes for what they could, you know, they could not have. At the end of the day, you look at all those things. I didn't get this. I got that. I went through this. I didn't go through that. And for a moment, you sit down and forget all the troubles and just be thankful and be grateful.
Kuyezwakala ungathi fahlafahla khonoko kutshonge ngesindebele
so ngesinto sithi i-Thanksgiving ilanga lokubonga leli liqhakathekile ngoba abantu siyathola umzuzo lokungamngaki ukuthi sike sihlale phansi sibonge sibonge esikutholileyo sibonge esingakutholanga sibonge okunye esesihlangane lakho empilweni lokunye futhi esingahlangananga lakho Ngoba kulezi izinto eziyingozi esingahlangana lazo empilweni, kodwa kuyenzakala ukuthi sicine singasahlangananga lazo. So siyahlala phansi sibonge ukuthi ya, kosengcwele ngelanga elinje, ngahlangana lo, abanye bahlangana lokunje, kodwa mina ngasila ngalokhu ngiyabo.
Hayi, kuyezwakala. Iphekiwe itheki yini ingalukuni?
Ye, ingalukuni.
Okay, Jonga.
Vamasiya, tombonzwa kwamuri kuti Iro zuva irori makore amagara muno muAmerica munori cherechedza gore rogaroga here kana kuti igore rinorama tanga kuri cherechedza
maita basa vajonga ini ndino cherechedza zuva iri gore regarega zvakaitika nezvekuti patakatotanga kuuya chamwari dzedu dzemunomu dzakatangawo kutidedza tichidzidzisa kuti holiday ndei zvinoitwa sei tichingoteererawo tichiona saka makore akura esaya ndaimboenda zvangu kudzimba dzeshamwari tichinyatsokudzidza kuti inofamba sei asi yezvino manje taakuitirawo pamba tichiita zvatakadzidza izorore rekungotenda kutenda zvaunenge wakaitirwa gore rese nemusiki uye nekutenda neutano nezvakasiyana siyana zvaunenge uchida kungotenda
thank you so much Chris
yes Father Guri
changamire ndiri pano
okay yeah so how would you compare because they you know many people even myself when I came here I started comparing Thanksgiving to Christmas because there are some resemblances there although I mean in terms of which one is more popular than the other I think it depends from one person to the other what do you make of the comparison between Thanksgiving and Christmas Day
I think there's a link between Thanksgiving and Christmas Day I think Thanksgiving begins the holiday season here in America you know, with the whole Black Friday thing, people are already buying gifts for Christmas. So what they do, and some people will, if they have to go to be in two places, they make a choice, like to go to their mothers at Thanksgiving so they can go to their fathers at Christmas. You know, if it is a couple, they go to her family at Thanksgiving, then to his family at Christmas. So I see a linkage between these two holidays where they are both opportunities for families to come together and celebrate whatever unfinished business remains at Thanksgiving seem to be carried over to Christmas in terms of having been able to meet all the family. So there's always a juggling in the mind. Where do I go for Thanksgiving and then for Christmas? So they are very similar to me from the family point of view of how these holidays are celebrated. And, of course, from the theological Christian point of view, there are two huge differences. Christmas is the theme of the birth of Jesus Christ. There's a lot of liturgy and religious observance around there. I mean, people do pray at Thanksgiving, but you don't have, like, big elaborate liturgies that you have over Christmas. So Christmas will be a little bit more religious observance if you were to compare. Like Christmas, the church is more the center in a way, whereas Thanksgiving, the family home, is really the temple. People are worshiping God or coming to be with each other in the family home. So you could make a comparison between what is the focus. The focus is the family home around Thanksgiving, and at Christmas, for some, the focus is the church.
Mm. Ah, thank you so much, Father Guri. I, Mr. Ngobo, I'm not sure I pronounced it well. Hello?
Hello, I said you got it well.
thank you so much. Maybe listeners and viewers would just want to know what we are planning for this Thanksgiving.
This Thanksgiving, I'm linking with another family from home. So I'm joining another family from home, and we are celebrating it together, you know, mixing both the aspects of American life, you know, having turkey and all that kind of stuff, but also our own, you know, home values. By home values, I'm talking about typical Zimbabwean things, you know, our own focus. So we are kind of blending to the American and also the Zimbabwean, which I think is a reality for most of us who live here in the diaspora. You're kind of, you are one person with two backgrounds, and you're trying most of the time not to lose the me from Toloto the same way as I don't want to lose the Americanness that is encroached into my
so
life.
So you're behaving the turkey and the Israeli on the side.
Yes.
Yeah, that's quite interesting. Yeah, so Mr. Ngobo, what is your take on the question that I just asked Father Guri about, you know, the comparison, because this is something which I've noticed that many people do, you know, comparing Christmas with Thanksgiving. What's your take?
Yeah, the two seem to be a bit similar, although, as someone said, they are also a bit different. Similar in the sense that people come together, and that's true. Like, when it's Christmas time, people always would visit somewhere. Growing up, people would be like, "Where are you dalelanga tikisimusu? Where are you going to be at Christmas Day?" And there is that tendency for people to travel. And here in America, you know, yesterday, today, people are traveling across this country. People are flying to be with the family. So that kind of the similarity with the Christmas. The difference, of course, Christmas traditionally is more of a Christian holiday. So America, obviously, is a multi-religious country. So not everyone may celebrate Christmas, but the tendency is that almost everyone celebrates Thanksgiving because it's not really it's not religious. It's
Mr. Ngobo, sorry,
we have a caller who is here in Texas. Hello? Hello?
Hello?
Yes, just 30 seconds or less on your take on this Thanksgiving thing.
Oh, do you want me to speak in English or in Shona?
In Shona.
Okay. I think Thanksgiving is a big holiday in the United States. More than Christmas.
Oh.
That's the time people they will have. Sorry. Like right now, people that are traveling.
We are out of time. I'm sorry about
we'll
that,
have to
Chris.
Call you next time. Yes, yes, we have run out of time. My name is Chris Gande, and would like to thank our guest tonight, Mr. Peter Ngobo. We had Mr. Father William Guri,
and
of course,
Jonah
Mr. Jonah Masia. Good night, Zimbabwe.
Ndoti murare rakanaka muende zorore Thanksgiving rakanaka ndini jonga kandemiri.